manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitsenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu mbudzi 7 2018. Makateerera ku studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova makurukota ehurumende vasupamandi wanzira vatevhi akasukuere nemukuwasha vemutungamiri wenyika Robert Mugabe vasimba chikore vomiswa pamberi pedare. BMDC nezano PF vokandira na makopu nematete nenyaya yekuda kuratidzira kunonzi kuri kurongwa nebato reMDC. Musarudzo dzemuAmerica, bato remutungamiri wenyika vaDonald Trump remaRepublicans rinokunda musarudzo dzedare reSenate asi richikundwa mudare repasi reHouse of Assembly nereDemocratic Party. Mabhara nemukuru wehurumende kana kuti Registrar General waClement Masango vane tukushaya mari yekunze kwave kuvhiringidza basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova gurukota rezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko uye varumiriri wenyanga South mudare reparamende vasupamandi wanzira vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva mbiri dzekushandisa masimba avo zvisizvo pavakanga vachiri muhurumende. Nekune rumwe rutivi, vaimbova gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukwere, mukuwasha wevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe namuzvina bhizimusi anemukurumbira vaVikinel Chivayo vanga vari mumatarewo nhasi nemhosva dzakasiyana-siyana. Mutoro wedwenau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vamandu wanzira avo vakazvipira kumapurisa nezuro pavakapinda munyika vachibva mhiri kwemakungwa mushure mekunge mapurisa aratidza kuti ane nyaya dzaari kuferefeta dzine chekuita navo vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva mbiri dzekushandisa masimba avo zvisirizvo pavaiva gurukota rezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko. Muchuchisi wenyaya iyi vaMichael Chakandida vaudza dare kuti vamandu wanzira vakapa basa kambani yanachipanga mazano yemegawatt kuti itire kambani yeNet One basa pasina kuonekwa kuti kambani iyi yainge yakakodzera here kana kuti kwete kuti iite basa kana kuti kuendwe kune inodaidzwa kuti tenda. VaChakandida vatiwo vamandu wanzira vakatarisana zvakare nemhosva yekupa vaiva mubatsiri wavo kana kuti personal assistant vaRaymond Dawanda Chinembiri basa repamusoro muBoard rePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe vachityora mirau yekutongwa zvakanaka kwemakambani kana kuti corporate governance pamwe nezvakanga zvatarwa nedare remakurukota. Rimwe remagweta vamandu wanzira vaSelby Wacha vaudza dare kuti havasi kufara kuti vamandu wanzira vakaraswa kukamba yematapi nezuro iyo yakashorwa kare nematare ayo akati kamba iyi haikodzere kuti ichengeterwe vasungwa nekusamira zvakanaka kwayakaita. Mashoko aya atsinirwa nerimwe gweta ravamandu wanzira vaBrian Hungwe vataura neStudio 7 papera dare.
Kumatapi inzvimbo inochengeterwa vasungwa iyo yakanzi nedare repamusoro romuno muZimbabwe reHigh Court haisi nzvimbo yakanaka kugara vasungwa, uyezve vasungwa vanogara vakamanikana kana vachinge vasvikako, uyezve matoilets arimo mumatapi asi anokwanisa kuti vanhu kana vachinge vapinda vanyatsogara nokurara zvakanaka. Sechidanho chakanga chatorwa neHigh Court chakafanana naichocho zvabva zvashamisa kuona vamandi wanzira vachinzi kwanzi vainge vanorarako vararare usiku hwese vari koko.
zvichitevera chikumbiro chasvitswa nemagweta vamandu wanzira chekuti vapiwe mukana wekutonga vachibva kumba icho chisina kupikiswa nehurumende mutongi wedare vamishiro tguvamombe vati vamandu wanzira vabhadhare zviuru zviviri zvemadhora semari yechibatiso vazvipire kumapurisa kaviri pasvondo vasiye pasipoti yavo kudare vasavhiringidzane nevafakazi vadomwa mudare uye kuti vasiye kudare magwaro emudziyo inokosha zviuru zana zvemadhora kuti vagokwanisa kutongwa vachibva kumba kwavo vahungwe vatiwo vane chivimbo chokuti vamandu wanzira vachachenurwa nedare
ivari kuti ko nyaya vakatarisana navo inovashungurudza zvikuru pakuti havaoni mhosva chaya chaya vanganzi vakapara machages maviri avari kupomodzerawo haana udzamu haana uremu hwokuti anganyatsomira pamberi pedare redzimhosva mutongi wedzimhosva akati vamandu wanzira apa makapara mhosva
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare vaimbova gurukota rezvematunhu vasevhia kasukuwere avo vari kupomerwawo mhosva dzekushandisa masimba avo zvisirizvo pavaivayo muhurumende panyaya yekutengwa kwemastendi dzinosanganisira mukoma wemudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe amai Shuvai Junior Gumbo Chuma vanzi nedare nyaya yavo ichatanga kutongwa musi wa21 mbudzi vakasukuwere vari kupomerwawo zvakare mhosva yekunzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavaimbova gurukota rezvevechidiki pavanonzi vakapa basa kambani yeBrainworks kuti imire pakati pehurumende nemakambani anochera zvicherwa akaita seUnki Mine neZimplats munhaurirano dzokuti makambani aya atevedzere mutemo waimbovapo kuendesa upfumi kuvatema pasina kuendwa kutenda asi vakasukuwere vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi vachiti zvose zvavakaita zvaive mugwara tichiri mumatare nyaya yanga iri mumatare zvakare nhasi mukuwasha wevaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe vasimba chikore avo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakapamba muzvare tsitsi zakeyo avo vaive mushandi mukambani yezimbabwe airways iyo yavanoshandira vanzi vadzoke kudare musi wa14 zvita apo pachatanga kutongwa nyaya yavari kupomerwa iyi vachikore vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi vachiti muzvare zakeyo munhu ari kuvanenedzera mhosva yemanyepo nepamusana pekuti vakange vavadzinga basa mune imwewo nyaya mutongo panyaya iri kupomerwa muzvina bhizimusi ane mukurumbira vawikno chivhayo yekushandisa mari inodarika mamiriyoni mashanu emadhora yaifanira kushandiswa muchirongwa chemagetsi ezuva kugwanda wanzi nedare uchaturwa nemusi wechina svondo rinouya nyaya iyi iri kubatawo vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto vasameo undenge avo vari kupomerwa mhosva yekushandisa masimba avo zvisirizvo pakupa kambani yavachivhayo intratech basa rekuita ongororo yechirongwa chemagetsi ezuva ichi kana kuti feasibility studies ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
America yakapinda musarudzo dzepakati petemu yehurumende nezuro idzo dzakaona bato reDemocratic Party rechikunda reRepublican Party zvine mutsindo musarudzo dzedare reparamende repasi kana kuti House of Representatives asi reRepublican Party richiramba rakabata utungamiri mudare reSenate. Sarudzo idzi dzakaonawo madzimai akawanda achipinda mudare reparamende pamwe chetewo nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvavezvizvarwa zveAmerica. Verudzi rwekutanga kugara muAmerica kana kuti Native Americans nengochani vakasarudzwawo kekutanga kuve nhengo dzeparamende pamwe nekutora zvimwe zvigaro. Mudzimai wekuSomalia ave chizvarwa cheAmerica Ilha Omar naRashid Tlaib vakavewo madzimai ekutanga echitendero chechiMuslim kusarudzwa kupinda muparamende. Zvigaro zvose mazana mana nemakumi matatu nezvishanu zvevamiriri veparamende pamwe nezvigaro makumi matatu nezvipfumbamwe zvenhengo dzeSenate zvakakwikwidzwa kusanganisirawo zvimwe zvigaro zveutungamiri hwematunhu ose. Sarudzo idzi dzakaitwa pakati petemu yemutungamiri wenyika vari vebato reRepublican vaDonald Trump. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvave zvizvarwa zveAmerica zvakavhotawo musarudzo idzi nezuro. muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabata mufundisi Isaac Mwase avari mudunhu reMaryland muno muAmerica vari mubhodhi resangano reAfrican Immigrant Caucus.
Zvakandifadza zvikuru nekuti pane vakati kuti vana veAfrica vanga vari musarudzo iyi. Pane mumwe wandinoshanda naye muAfrican Immigrant Caucus anga achitsvaga chigaro kuMontgomery County. VaWilliam Jawando mwana webaba vekuNigeria namai vemuno muAmerica akakwanisa kukunda achazove mumwe wemacouncilmen emuMontgomery County. Chinofadza nekuti ari wechipiri akwanisa kutora chigaro paMontgomery Council. Ike Leggett angari county executive ndiye mumwe akambove nechigaro pacounty council. Saka zvinhu zvaita kuti tipemberere zvikurusa.
Tiri kuonawo kuti sarudzo idzi dzaitawo kuti madzimai akawanda anga achisarudzwa kupinda mudare resenate pamwewo nevemamwe marudzi. Munotambira sei chiitiko ichochi?
Zvinofadza zvikuru nekuti sezvandataura ndatanga ndichitaura newepage. Asi kana tichiongorora zvanga zvichiitika munyika yose, vanhukadzi vakawanda vakwanisa kupinda mucongress. Zvakare pane mumwe achave first African congresswoman apinda mucongress wekusomaria apinda. Zvinhu zvinofadza chose.
Zvii zvingadzidzwa nevana veZimbabwe nemaitiro akaitwa sarudzo iyi?
Sarudzo yaitwa muchinyarare pasina kubikana, pasina kurwisana. Kana vanhu vachitsvaga chinzvimbo vanga vachiedza kuti inini ndinokwanisa kubatsira nyika nenzira yakati. Kurwisana kwangu kuri kurwisana kwemazwi, kusiri kurwisana kwekuti munhu anokuvara kana vanhu vanopedzisira vafa. Chinhu chakanaka, chinhu chinofanira kudzidzwa nemuriri dzese dzenyika dzepasi rose.
Imiwo muri chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica, makakwanisa here kunge muchipindawo nekuvhota musarudzo idzi?
Ndakapinda ndikavhota, asi inini ndakaita inonzi early voting. Masvondo mairi apfuura inini nadzimai takaenda polling place iri pedyo nekwatinogara kuno kuBaltimore. Tikanovhota hazvina kutombotitorera but 15 minutes kubva patakapinda tichibuda. Zvanhu zviri nyonyore, zvakarongeka, zvakagadzirika zvakanaka.
Mataura kuti munoshanda nesangano reAfrican Immigrant Caucus, mungataurawo kuti zvii zvarinoitawo musarudzo dzinoitwa muAmerica?
African Immigrant Caucus takaitanga kuti tikurudzire mhuri dzenyika dzeAfrica kuti vave vanopindawo mune nyaya dzematongerwo enyika. Tiri kukurudzira mhuri dzenyika dzeAfrica kuti kana zvinhu zvanaka muupenyu hwenyu, kana pane chido, pindaiwo imomo mune zvematongerwo enyika, motsvaka bato rinobvumirana nezvamunokoshesesa, mopindawo kuti mugadzirise zvinhu. Chimwe chinhu chinofadza, ndine mwana anogara kuCanada, naiyewo kuCanada ikoko akatsvaga chinzvimbo secouncilwoman. Neimwe nguva muchada kuti mumbotaura naTarisai Masel akakwanisa kuuya anokurirawo ikoko kwaari. Mukatsvaka zita rake paFacebook munoriona, muchiona achipiwa mhiko yekuve councilwoman.
Chizvarwa cheZimbabwe chiri muMaryland muno muAmerica, mufundisi Isaac Mwase varizve nhengo yebhodhi resangano reAfrican Immigrant Caucus vachitaura vari parunare muBaltimore muMaryland neStudio 7.
Kuwerere mwedzi uno wambudzi 2018 nepfenyuro yeVOA yakabatana nevemedia center ichange ichitungamirira hurukuro pamusoro pemamiriro ezvinhu muZimbabwe. Hama dzinodiwa, muri kukokwa kuhurukuro idzi. zvichaitirwa munzvimbo dzinotevera. Chipinge, musi wechina 8 mbudzi, Mutoko, musi wa 15 mbudzi, Harare, musi wa 21 mbudzi, Gwanda, musi wa 26 mbudzi, Lupane, musi wa 28 mbudzi, Toguma neBulawayo, musi wa 30 mbudzi. Sanganai neni Pratsedes Jeremiah, mune dzimwe dzenzvimbo idzi.
Mabara nemukuru wenyika vaClement Masango vanoti bazi ravo riri kubatwawo nekushayikwa kwemari yekunze izvo zviri kuita kuti vatadze kushanda nemazvo. Asi vanoti hapana chizvarwa chemunyika chinofanirwa kushaya magwaro ekuzvarwa nechikonzero kana chipi zvacho. Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Vachitaura kuvatapi venhau muBulawayo nhasi mushure mekushanyira mahofisi avo mudunhu iri, vamasango vati bazi ravo riri kusangana nezvimhingamupinyi zvakawanda zvinosanganisira kushomeka kwevashandi pamwe nenzvimbo dzekushandira. Vati zvisinei kuti vanoti munhu anoda gwaro rekufambisa anofanirwa kuriwana mukati mevhiki ina, bazi ravo rakakwanisa kupedzisira kupa magwaro aya muna kubvumbi, vachitiwo kushayikwa kwemari yekunze kuri kuita kuti vatadze kugadzira magwaro aya.
Paratinoshandisa ku nyorera mapasipoti kuitira zvitupa rose iroro rinogadzirwa kuzhe kwenyika, saka tinoritenga nemari zve yekuzhe kwenyika. Inova iye zvino iri kunetsa kuwana. Inodiwa kuti kutenga mafuta, petro nedizeri, kubhadhara magetsi, kubhadhara mishonga. Saka nesuwo tinomirawo musara imoti nezvikumbiro zvedu. Tinotora nguva yakareba kuti tiwane, uye kunyange tinosengeta kupuwa imwe nguva tinopuwa chikamu semari yatinenge takumbira.
Pamubvunzo wekuti kune nyaya yekuti vamwe vanhu vari mumatunhu eMatabeleland vanonetseka kuwana magwaro ekuzvarwa nekuda kwenhoroondo yeGukura Hundi, vamasango vati vanoziva nezvenyaya iyi, asi vati bazi ravo riri kuita zvose zvarinogona kuti munhu wose awane magwaro ekuzvarwa. Vati hapana chizvarwa chemunyika chinofanirwa kushaya magwaro ekuzvarwa nekuda kwechikonzero kana chipi zvacho.
Tisingatombotarisi kuti uri wokupi kana kuti wakaita sei kana chichikonzero chakusvitsa pano usina kunyoresa. Munhu wose anoda kunyoresa kuti akasva kubarini kana kuti anoda kutora chitupa ngavave kuofisi. Then kana pane zviri kunetsa zvinotaurwa tiri muofisi toona kuti guri vanobatsirwa sei. Hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo. Kwete.
Panyaya yekuti vanhukadzi vakawanda vanotadza kutora magwaro evana vavo ekuzvarwa kana vaenda kumahofisi aregistrar general vasina vana baba vevana ava, vamasango vati mutemo wemunyika unobvumidza mubereki mumwe chete kunyange munhukadzi kuti akwanise kutora magwaro aya pasina dambudziko.
Kunyoresa mwana hausi mutemo kuti ngapawe baba namai. Kwete. Mai kana varipo vachingokwanisa kutadza kuti ndimai mwana wakazvarwa papi, kana vaine tsamba yekuchipatara kana kuti vaine hama dzinouya dzichivareverera kundi zviripo zvakaitika. Mwana anonyoreswa kunyange pasina baba, hausi mutemo. Kana kupane kwazviri kuitika tiudzei tinogadzirisa.
Vamasango vabvuma kuti vanoziva kuti bazi ravo nderimwe rinoonekwa neveruzhinji serine huori hwakakura, vakati vari kutora matanho akasiyana-siyana kusanganisira kuti vashandi vebazi iri vave vanopfeka mayunifomu, uyewo kuita kuti vanhu vakwanise kuwana magwaro akasiyana-siyana vanoda vachishandisa makombiyuta senzira yekuedza kubvisa huori uhu.
Isusu department tiri kuita inonzi computers maise pama machine kuitira kuti kana kune magovernment officials vanga vachitarisira kuti vanosungirwa ranji kunzi mazvita, mapassports achazoapplywa paline zvokuti hakuna munhu achazonzi nditengereko kuraunda kuenda kuita application yenyu. Zvimwe zvatoda kuita ndezvokuti tinoda kuti mapassports acho, zvitupa zvacho, mabetsinzikizi acho atongoripo pachena, vanhu vasatombotamburira, nokuti chinozoita kuti pave nouoni ndechokuti vanhu vakarwadziwa kana kutambudzika kuti vazviwane vanopedzisira vakudini vakuombe vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vopedzisira vatova madzimambo ivo, asi varivo vashandi.
Kunze kwenyaya yehuori, vanhu vakawanda vanosishorawo mabatirwo avanoitwa nevashandi vekwaregistrar general. Asi vamwe vanhu vange vachida kubatsirwa pamahofisi aregistrar general vaudza Studio 7 kuti vari kufadzwa nekwavati kushanda zviri nani kwave kuitwa nevashandi vebazi iri. Mumwe wevanhu ava mugari wemuBulawayo, Vakao Malotani, avo vati vakwanisa kubatsirwa munguva pfupi.
Ndandari ya kuzotorera mwana wangu passport. And honestly, I've noticed some improvement unlike before. Line yacho yanga ichifamba zvakanaka. Saka zvachifadza chaizvo. Ndakambouya kare, yes, waitora nguva yakawanda kuti ugadzirwe mapepa kose. Asi nhasi ndaona zvo zvakachinja paine improvement.
Vamasango vakadomwa kuve registrar general muna Gunyana vachitsiva vatobaiwa mudede avo vakaendeswa pamudyandigere mushure mekunge vagara pachinzvimbo ichi kwemakore akawanda. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba izi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM. Musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sarudzo dzavhurwa nhasi muMadagascar musarudzo yemutungamiri wenyika inotarisirwa kuvandudza remangwana renyika iri pachitsuva iyo iri kunetseka neurombo pamwe neuori. Mumwe mukuru wechechi yePresbyterian muCameroon anoti vadzidzi makumi manomwe nevapfumbamwe vakanga vapambwa kubva pachikoro chavo pamwe chete nemukuru wechikoro ichi vasunungurwa. Russia iri kurangarira makore makumi manomwe nemanomwe ezuva riri munhoroondo yekufora kwemauto muna 1941, apo mauto eRed Army akafora achipfuura nepamudhuri weKremlin akananga kuhondo kunorwisana nemauto eNazi Germany munguva yehondo yechipiri yeSecond World War. Gurukota rinoona nezvedunhu remashonaland west, amai Mary Muliswa achikoka vashorwa nevamwe vanhu mushure mekufananidza mudzimai wemutungamiri wenyika amai Munangagwa nengirozi yakabva kuna Mwari. Asa Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Amai Munangagwa ndivo vanga vari munyarikani muchinhoi apo panga pachiita urongwa hwekurangarira zuva revakwegura rinowanzoitwa haro mukutanga kwagumiguru. Vachitaura paungano iri, amai Muliswa Chikoka varumbidza amai Munangagwa zvekuvafananidza nengirozi.
Havana kungoti ndichangozvisiya kunherera chete, asi vabata vanhu vose vakakwegura vechidiki vanotambura ngirozi inopa tariro. Saka izvi zvavari kuita takutonoti iwo ndoo ngirozi yacho vari kutipa tariro. Tinoda kuti izvo varambe vane mwoyo wakadai.
Mashoko amai Muliswa Chikoka aya ashoropodzwa nevamwe vanhu vakawanda avo vati zvinoratidza kusaremekedza nyaya dzezvitendero sezvo pasina munhu wenyama angafananidzwe nengirozi. Mumwe ashoropodza mashoko aya mugari wemuchinhoi uyo anga ari paungano iri raClemens Zivu.
Zoka wama kuti wone muna kadaro, muna kaitasa gafi na Auntie Mary. Tivataro kuti amai Mugabe, amai Mnangagwa. Tivafana zune ngrosi iso zo, zinu zinoera. Azigoni, tumunanurala mapano pasa kwanza kupana zune nje, zune ngrosi zamwari, atinga daro.
Vazizu vano chikuita uku kunora tiza kuna matavanu, kuno itwa vamwe vanhu vimubato weza anu pio, vajiti ndizu zange zawe kuitwa vaembole mchungamiru wenyika, va Robert Mugabe, vasati vabviswa pachigaro.
Tukuna uchi Mugabe chia chisuku pera, magambo una pae futu mkuruwe wechi diki. Mutawara kudaro kuti wa Mugabe ingirose, haru kuma interface, kuma youth interface. Heso nasuno za zokoro la futi. Kunzwa Mary Muliswa chichoka chitaura kuti amai Mnangagwa ingirose. Zvina kutombonaka zvarunga ireke kudaro. Unhu wakadaro wakaipa.
Hatina kukwanisa kubata amai Muliswa papera musangano uyu kuti tinzwe kuti sei vataura mashoko aya. Asi vamwe vati hapana chakaipa pamashoko aya. Sezvo ungori mutauro wekutenda mabasa akanaka ari kuitwa naamai Mnangagwa. Vachitaura kuvanhu pachengetanai, amai Mnangagwa vakurudzira vanhu kuti vakoshese utsanana kuti vasabatwe nechirwere chekorera.
Mugare muvanhu vakachinda mumusha pamhuri. Uchibika zvinhu zvakaibva zvakachena, panobikirwa, panogariwa, pange pakanaka, nokuti chirwere chekorera hazvinei kuti kwanzi chakatangira chiri kuHarare chinogona kuya kuno. Nokuti chinofambidzana handiti. Saka chinogona kuya kuno. Asi mushonga wacho ndewokuchena kunenge kwakaita pamusha.
Asi amai Mnangagwa vazvionera pamunhu sefodya apo vakwegura vavataurira kuti vasataure nezveutsanana pasina mvura muguta.
Hamuna mvura mu ndandichakupai mukana wekutaura izvozvo. Handisi mazviona kandimbuya. Vaona kuti nyaya yekutaurwa ndiye utsanana patinga utsanana sei tisina mvura mulokesheni. Handitya.
Mhemberero dzekurangarira vakakwegura dzakaitwa pasi rose mwedzi wapera. Vakawanda vakwegura muZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo sezvo upfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndine Arthur Chigoriwa.
Munhau dzemitambo. Chikwata cheZimbabwe chakakunda Bangladesh kana vake kutanga kukunda mutambo wetest cricket makore mashanu apfuura. Zimbabwe yakakunda nemaranzi zana nemakumi mashanu nerimwe. Ngatizwe hurukuru yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 nemuongorori wenhau dzemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Zvakakosha iyezve iwo mashevrons anga agarisa Sterik asingahwine mutambo wetest cricket. Tikabvisawo test cricket toziva kuti pakuenda kwavo kuBangladesh vanga varohwawo iyezve kusouth Africa. Vachisvika ikoko vakarohwa futi kuma one day neBangladesh. Saka tikati mashevrons anga asingaite zvinofadza vanhu vazhinji. Zvekuti kuina uku kwatosurprisa vanhu vazhinji. Asi zvinogona kunge new coach arikuisa manew systems iyezve ndiye anogona kuti ange achipatsira nyika yeZimbabwe. Takatarisira kuti kuendera mberi vange vachiita izvozvo kuti vange vachiwina iyezve mastructures muno munyika ange achiimprova kuri kuitira kuti kunge kuchiuya vatambi vakati wandei vari kuuya kuzotamba mutambo uyu wecricket.
Asi chii chiri kupa kuti panyanye kuita matambudziko akadai mumutambo wecricket? Tinomboona vatambi vachimboti havasi kuda kutamba vachiramba vachikokundwa mitambo yakawanda.
Sekuona kwangu mutambo wecricket une arrangement yokuti International Cricket Council inoudza mari munyika kuti inge ichipatsira nyika dzese dziri kuICC. Saka mari iyoyo tinozonetseka nokuti tinogara takamirira kuti iuye kuti tinge tichiita maprograms etu ecricket. Saka sekuona kwangu hatifaniri kuti timirire mari iyoyo chete because ndiyo mari inopedzera yakubatsira mashevrons chete nekunetseka kwezvinhu zviri kuitika munyika. Asi tinofanira kuti tinge tichiendesa cricket kuvanhu tichitraya kuti tiwane mari kune mamwe makambani ari muno munyika. Izvozvo zvinoitika kana administration ikanyaso ita zvinhu zvayo nemazvo iyezve zvichiratidza kuti mari yavanowana vanoishandisa sei. Saka sekuona kwangu hatifani kuti tinge takamirira mari inobva kuICC chete, asi tinofanira kuti tinge tichitsvaga dzimwe nzira dzekutsvaga mari kuti tinge tichiisa mucricket takanangana nemakambani ari.
Tinotenda vamuzi wedu Adebe anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 7 kuLwezi 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla eliphikisayo eMelika elamaDemocrats yilo elinqobe ukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende, kwathi elamaRepublicans lanqoba kukhetho lokudinga amalunga eSenate. Ibandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema kudaba lokutshengisela. Owayengumphathintambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku umnumzana Super Mandiwanzira obotshwe izolo umiswe emthethwandaba lamhlanje wakhululwa ngemali yesibambiso. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lweMelika olwama midterms lwenziwe izolo lapho ibandla eliphikisayo elamaDemocrats elengezelele khona inani lamalunga alo edale laphansi ele the lower house laba yilo elikhokhelayo okwakuqala ngemva kweminyaka eyi-92. Kodwa ibandla elibusayo elamaRepublicans lona liqhelise inombolo zamalunga alo kudale leSenate. Lolu khetho lubone inani lamalunga edale leHouse leSenate awesifazana liqansa livela ku-84 laya ku-95. Kukhethwe njalo isizalwane seSomalia kuleli dale. Umongameli Donald Trump utshayele ihlombe ibandla lamaDemocrats, kodwa waphanga wathi ibandla lakhe lamaRepublicans lizasebenza lamaRepublicans kodwa lingafuna ukumcubungula kasoze asebenze labo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eMelika umnumzana Muzincube.
Awukhetho lwama midterms lapha eMelika alukhanya luhambe kuhle sivili kakhulu, besibukele sonke lapha ku-TV ama-results ephuma instantly nje, uzubone nje ubuhle bakhona be-system ye-America ukuthi abantu bayavota same day ama-results aphume khonapho ntambama. Yabona ibubuhle bakhona sivili. Thakazelele nje kakhulu ukuthi hayi ama-democrats thine US wasupporta kakhulu, ngathi nje mina angikhulumela abantu bonke. Uyabona ukuthi kathesi sokungani sokule balance yena leyo ukuthi ama-democrats sivili siwabonile lapha wina kuma House Representatives and obviously baluza kuma Senate seats. Ama Republicans batholile nje embijana futhi ama Senate seats, but khonoko nje ikho create ibalance sibili ukuthi anti yabona umongameli uTrump ngendlela ayesebusa ngayo nje oko racism sibili okutshengisa ukuthi khona umntole inketa bechabe. So all these things are going to curb i-mantra yakhe leka Trump. Kuhle kakhulu lokho ukuthi sokule balance.
Sifundo bani esingatholwa izizalane zeZimbabwe.
Isifundo esiqhakathekileyo kakhulu ikhonoko ukuthi ama elections ayizolo abe about ama issues abantu eAmerica khona. Uyabona ukuthi yikho okumele ukuthi lati sikufunde nje khona ukuthi ipolitics yethu kumele ibe ipolitics liyane vuthiweyo ekhuluma kakhulu ngama issues, bread and butter issues ezi affect abantu. Hayikhona ukuthi kube labantu abangenisanayo nje kuphela ngokuthi kumele ukuthi bedle bona bebe ngabantu abakorrupt. Uyabo, kumele ukuthi sizame ukuthi sikhangele ukuthi umumo usaffecta njani thina eZimbabwe njengoba kunje kulama bond notes, you know, ukudla kwishortages, ifuel, uyabo, izinto ezinjalo. So kumele ukuthi thina nxa sivota sifake umuntu, ezimbona ukuthi izinto zenezo zazithuthukisa. Uyabona Mr. Kanti,
sikhona isinyi sigaba okuthiwa khona obencintisa usethena ufuna kubalwe kakutsha. Kungakutshengisani lokho?
Lokho nje kuyatshengisa phela ukuthi nje vele ama-elections wona avele emhlabeni jikelele, ayisiwo lana okuthi umuntu engaluza uyakuvuma kalula nje ukuthi umuntu uluzile sobala. Uyabo, so it's not just limited nje eZimbabwe, but esikubonayo nje kuphela ukuthi okwakithi eZimbabwe kuvele nje kuhlala kunjalo kunjani kule party efana nayo for the past 38 years. So wantu yabona yumehlukano wakhona lo ukuthi lapha siyakubona ukuthi khona kube kulama Republicans kade sokulama Democrats kuyabe kutshintshatshintshwana ukuthi uyabona ukuthi ama issues they are really at play.
Umnumzana Muzi Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha eMelika, ubekhuluma ecingweni lo Chris Kande we Studio 7 esedolobheni le Virginia. Umeli wenyanga South edalele parliamente njalo elilunga lezano PF umnumzana Super Mandiwanzira umiswe phambi komthethwandaba kamantshi namuhla eHarare esetheswa amacala amabili enkohlakalo njalo ukhululwe ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula i-$2,000 yesibambiso i-bail. UMandiwanzira ubotshwe izolo walala esitokisini. Uzaphenduka njalo enkantolo mhla ka 30 kuyona le inyanga. UMandiwanzira wayengumphathi ntambo obona ngokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku kuhulumende kamgabe njalo amacala awetheswayo uvikwa wawadala ngaleso sikhathi. Abanye ekade besemthethwandaba njalo lamhlanje ababeyiziphathamandla kuhulumende kamgabe bagoqela umnumzana Sevia Kasukuwere yena obhekanela lamacala enkohlakalo kanye lomkhwenyana kamgabe umnumzana Simba Chikore oyetheswa icala lokuthumba. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Matema yena othi amapholisa azaphatha amalunga alelibandla ngengalo elukhuni alubana ethe aqhubekela phambili ngokutshengisela akuqoqayo. Lanxa engabethanga leli bandla ngegama uMathema uthe akhona amabandla aphikisayo azama ukugenqula uhulumende ngokuqoqa ukutshengisela. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Asizange sithi sifuna ukugenqula uhulumende. Abantu abagenqula uhulumende yiba bezani ngoba bagenqula umgadi besebenzisa amasosha. Bathe sebebona ukuthi sebemgenqulile ukuthi umhlaba jikelele ungazo wathi ukuthiwa kutshayiwe ikunga amasosha. Bagijima badobha uMnangagwa bamfaka ngoba yena yisivileni. Thina sithunywa nguZulu. 2.6 million abantu baseZimbabwe bavotela ubaba uChamisa. Bathe bona sebediniwe ludubo lolabalibonayo kuleli lishe. so bakhuthaza ubaba uChamisa ukuthi aqoqe abantwana baseZimbabwe bangene emgwaqweni bethengisela udubo lolu lapha esisidla khona imbuya ngoluthi. Sonke siyazi ukuthi sihlezi khona lapha akunamali esitholayo emabhenki. Waphinda lo hulumende wabo elo minister uMthuli Ncube khonoko ngamapedlanyana esilakho osokusele emafonini usebuya futhi azothatha futhi ama-2 cents lapho esithumela khona izimali sesibhadala kumbe ngama-accounts kumbe sithumela izihlobo. So uZulu uteka kusaphileki njalo lilungelo likaZulu waseZimbabwe ngoba isisekelo sombuso siyasivumela ukuthi sitshengisele emigwaqweni ngokuthula. Thina silibandla lokuthula sitshengisela uhulumende ukuthi hayi bo lokhu elikwenzayo kakuseyikho ngoba thina selisihlalisa luxubhu into akazimanga kuhle antala basaye izikolo izibhedlela sezisibulala imigwaqo sisibulala amafutha enqola zomlilo ayahlupha njalo kulanto lokhu beyintshontsha kodwa labangeniswa emajele.
Nxa sikhangela indlela uMathema akhuluma ngayo ukuthukuthela okuzwakalayo elizwini lakhe kalesabi yini ukuthi alubana lithe laphuma langena esitaladeni kungagcina kubulawa abantu njengalokho esikubone usenzakala eHarare.
Uvele ibandla lezanu-PF umsebenzi wabo kulezi nsuku ikubulala abantu njalo ekutshengiseleni vele khonapho bangazama ukukwenza kodwa kambeli ngitshela ukuthi abantu abangu-2.6 million bangaphuma phandle lapho bangena emgwaqo bazababulala babe bangaki bengadliwanga ngabantu.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomgcini sihlalo webandla leMDC.
Akubizozwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu, liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Chipinge, ngolwesine mhla ka 8 Lwezi, Mutoko mhla ka 15 Lwezi, Harare mhla ka 21 Lwezi, Gwanda mhla ka 26 Lwezi, Lufane mhla ka 28 Lwezi, Sithune ngakontutu ziyathunqa, Bobulawayo mhla ka 30 Lwezi, asidibaneni. Lami uPraxedis Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhutshwa yileli thuba.
Umsitheli umnumzana Clement Masango uthi ukwehla kwenani lezisebenzi kuhlangothi lwakhe kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele udubo lokutholisa abantu izithupha lencwadi zokuzalwa elizweni. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma lentatheli ngemva kokuhlola amahofisi akobulawayo, umnumzana Masango uchaze ukuba babhekane lendubo ezimbalwa ekutholiseni uZulu incwadi. Ethi kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu alamachumi ayisithupha abalinde ukutholiswa incwadi zokuya kwamanye amazwe ezamapassport.
Sisingatombothazi sikuthi uri kukupika kana rwaita sei kana chikonzero chakusvitsa pano usina kunyoresa. Munhu wose anoda kunyoresa kuti akasva kubarini kana kuti anoda kutora chitupa angavave kuofisi. Then kana pane zviri kunetsa zvinotaurwa tiri muofisi toona kuti guri anobatsirwa sei. Hakuna munhu acharambidzwa kunyoreswa nechikonzero chisiri pamutemo.
Asikudingi ukuthi uvela ngapi kumbe kwenze njani. Okuqakathekileyo ukuthi wonke umuntu ofuna ukubhalisa kumbe ofuna ukuthatha isithupha ofuna ukubhalisa ukuthi wazalwa nini uyeza ehofisini ukhululekile. Asikuxotshi nxa kukhona okuhluphayo sizabona ukuthi sikuncedise kanjani.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Matthew Sibanda uthi udaba lukaMasango emhlubulweni weMandebeleni seliludala njalo kulabantu abalokhe bengela ncwadi zokuzalwa ngenxa yombhuqazwe wegugurahundi.
Lei indaba sesakhuluma ngayo kakhulu sikhuluma lo hulumende ukuthi kazama ukuthi anike abantu ama birth certificate ngendaba yombhuqazo wegugrawund. Uhulumende kafune kuyenza leyo ndaba ukuthi ahambe nika abantu ama birth lesithupha ngoba uyazi ukuthi uyabe sevumile ukuthi nguye owakhozela abantu hlupho lombhuqazo ukuthi bangabi lesithupha.
Isakhamuzi semambale eMatamhlophe uLista Ndlovu uthi abantu abaningi esiqintini sabo abalancwadi zokuzalwa lezithupha njalo kuyadula ukuba lalezi ncwadi.
Abantu abaningi lapho vele kavala mabhetha abaningi labanyabala zithupha. Indaba yakhona vele iyinkinga labantwana esilave ezikolweni abala amabhetha. Asifuna bethathise kuguqulo isibo ngoba into zakhona ziyabiza izimali labantwana masiphuma labo ezibhedlela kuyafuneka ama-birth record utholisana ukuthi ma uyichathi i-birth record ya expire after 6 months so ma ususiyayilanda futhi kuyinkalakatha yemali utholisana ukuthi awulayo leyo mali yakhona yokuthi uphinde futhi uyayilanda i-birth record ukuze uyethathisa umntwana i-birth lezithu.
Unkosazana Nomsa Sivanda uthi kunzima ukuthola incwadi kulabo abangela bazali uhlanganisa labantwana abafundayo abalancwadi zokuzalwa.
Thina lapha eMambale inhlupho esibhekane lazo kakhulu ngezamabhetha. Ngikhuluma nje abantwana abaningi bayafunda. So udubo lwabo babefanele beye ema-sports. Inkinga kukho kubonakala ukubana abala mabhetha. Yizo inhlupho esilazo eMambale. Njalo abantwana abaningi ngabantwana abatshonelwa ngabazali lami nkusoneso isimo sona leso sathi sesinjalo nxa kuthi umzali wakho usetshonile ukubana ibhethi uyithole kube nzima ninjila mina ngakhula ngilayo ibhethi kodwa ngokuya kwesikhathi yalahleka ukuyithola ngayithola sengiyendile sengiyithathiswa lapho emendweni lapho engiyendele khona. Kathesi besenze sifiso sokubana njewa sengithole uhlelo oluhle izaphu ingani engangiphakamisa ngithole isithupha njalo ngibekezele lapho engathathiswa khona ibhethi ngibe lokuhlala.
Iningi labantu emhlubulweni weMandebeleni abana ncwadi zokuzalwa lezithupha ngoba kwatshabalala ngesikhathi sombhuqazwe wegugurahundi. Sekuthethe uhulumende iminyaka phose engamatshumi amane ukuba atholise abantu incwadi zokuzalwa lezithupha. Ngodubo olukhona manje lokusilela kwezisebenzi zikasikomichi lemali yakwamanye amazwe sekusitsho ukuba udubo lolu luzaqhubekela phambili ngamandla. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Yebo 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 mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu LFBOADebele.
Live talk lamhlanje kuhlelo olukhangela indaba isiphathelane lempilo emazweni olwe diaspora forum sikhangela impumela yokhetho lokudinga amalunga edalele parliament kwelemelika oluqhutshwe izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 uze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkokheli yamazwe omhlaba ibheke ngelihlo lokhozi impumela yokhetho lokudinga amalunga edale lephalamende leSenate kwele Melika, lapho ibandla lamademokrats eselinqobe khona kudale lephalamende kwathi elamarepublicans lanqoba kwele Senate. Isiphathamandla senkonzo ye-Presbyterian kwele Cameroon City izifundi ezingamashumi ayisikhombisa latoba mnemunye ezithunjwe esikolweni esisesabelweni seBamenda kanye lomphathi isikolo wazo ngomvulo zikhululwe lamuhla. Abenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe vathi khona beza kuyabonana labebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe bebonisana ngendlela ezingasetshenziswa ukuthi kwengezwe imali yokuthenga okudingakalayo okulungisa ukudla okumqoka. Kuvika uMavis Gama.
Abejimas baveze lokhu emhlanganweni lentathela izindaba owenzelwe eMikles Hotel ngemva komhlangano leziphathamandla zamankampani alungisa impahla esetshenziswa ukuthengisela ukudla enjengamaphakethe, amasaka loba imigodla. Bathi bakwenza ngenjongo yokuthi kungachaphazwa imali yakwamanye amazwe isiyathenga okulungisisa imigodla ethwala okunye ukudla endaweni yokuba ithwale ukudla ngokwakho. Umgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Tafazi waMsalala ulandisa ngosekubangele ukuba bacabange ukuthatha leli nyathelo.
Somebody can be given 100,000 and you can decide to make packaging for sweets. Yes, utilize the money correctly. But we won't go a step further.
Umuntu engatholiswa leyo mali bese qala ukulungisa amaphepha ethwala iziwithi uyabe eyisebenzisile ngendlela yebo, kodwa thina sifuna ukubona ukuba singasebenzisa kanjani leyo mali elutshwana esilayo njengelizwe. Sizimisele ukubasekela sibatholise lezo ncwadi ezidingakalayo kulokho, kodwa imali abayitholayo kube nesebenza ukuthenga okudingakalayo ekulungiseni leyo mpahla ebekwa lokho kudla okumqoka empilweni yomuntu. Ingasala leyo mali sebengalungisa esetshenziswa ukuthwala okunye konke, yikho esikufunayo.
Osaphethe isikhundla sikamsekeli kamgcini sihlalo weGMAS uMnumzana Jared Wesley Ncube ulandisa ngokunye kokubekwe yilolu hlangothi.
Sibe lokubonisana ukuthi thina singamamilazi bona bengama-manufacturers awabhalisi kasifake namathanda ndawonye sibe lokuzwisisana ukuthi lesi sikhathi sifuna abantu abazancedisana ukuthi intengo ye-packaging ingakhwela. Ngoba intengo ye-packaging ingakhwela impokukhwele isikhosweni and ku-affecta wonke umuntu. So ke yiso kade nje ama-discussions ethu bebe ukuthi sivumelane ukuthi singasebenzisana kuze njani ukwenzela ukuthi ama-prices siwagcine ephansi, abantu bangenelise ukuthenga ukudla ngentengo e-reasonable.
Okumangalisayo Ncube uthi lanxa kulokukhalaza kwabalungisa impahla ethengiselwa ukudla, ukuqonga kwentengo yabo kwenza le ntengo yokudla layo isinde abathengi ngamandla.
Ama-prices abo ebephezulu kakhulu, kodwa kuna abanye abanama-prices ayenjeyenzia ezinzonana and lokhu kwacasa yitho ukuthi kutho ukuthi kunabanye abafuna ukuthi bencedisane lamamilazi, kodwa kunabanye abangadumiyo and ukwenza wabo kwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela uhulumente laye angazikhangelelanga. And kusizile ukuthi ama-discussions lawa abonise ukuthi eqinisweni nxa njengelizwe singafaka amakhanda ndawonye izinkinga zethezinge singazixazi zona. Kulezi ezinjengamagezi zibhatala ngemali yalapha kule leba.
AbeGMAS bathi isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba kulilungelo lezizalwane zeZimbabwe ukutholiswa ukudla okudingakalayo empilweni yansuku zonke okunjengempuphu, isinkwa irice, itswayi kanye leflour ngentengo ephansi. Bathi kodwa kakuyi kubekwa imithetho elawula ngezentengo ama price controls. Abangakho ikukhuthazana ukuba lapho intengo ikhuphuka makube ngekhuphuka ngesilinganiso esingasoze sisinde kakhulu kuZulu. Hachi lokho sekusenzakala. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama.
Tuleleke ngokugcweleyo udaba lwaye ngumphathi ntambo ezokwethulwa kwemibiko lokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ongumeli wenyanga South edalele parlamente umnumzana Super Mandiwanzira. Yena omiswe phambi komthethwandaba namhlanje esetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe kurhulumente ngendlela engayisiyo. Ngakwelinye icele owake waba ngumphathi ntambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere, umkhwenyana owaye ngumongameli umnumzana Robert Mugabe kanye losomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo labo bebesemthethwandaba namuhla. UPraxedes Jeremiah usethulela lolu daba.
UMandiwanzira uzinikele emapholiseni izolo esanda kufika evela emazweni lapho ahle avalelwa walala khona andubana amiswe phambi komthethwandaba namhlanje. Umtshutshisi kulolu daba umnumzana Michael Chakandida utshele umthethwandaba ukuthi uMandiwanzira unike abenkampani kagetsi eyemegawatt ukuthi ilungisise okuthile kunkampani ebiphansi kogatsha lwakhe eyenet 1 kungalandelwanga indlela ezonikwa lo msebenzi ezethenda. UChakandida uphinde walandisa ngecala lesibili elibhekane loMandiwanzira lokunikeza obesebenza ehofisini yakhe uRaymond Tawanda Chinembiri isikhundla kubhodi ePost and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe esekuphula njalo umthetho. Elinye lamagqwetha kaMandiwanzira umnumzana Selby Wacha utshele idale ukuba akajabuliswanga indlela uMandiwanzira aphathwe ngayo ngamapholisa enkambeni eMadabi lapho alaliswe khona okuyindawo athi kayilungelanga ukugcinelwa izibotshwa. Kulandela isicelo esenziwe ngamagqwetha kaMandiwanzira esokuthi aphiwe ithuba lokuthonisiswa evela ngekhaya, abatshutshisi kabazange basiphikise. Umanji uMishrodi Kubamombe ulaye uMandiwanzira ukuthi ahlawule inkulungwane ezimbili zamadola eyesibambiso kumele ayezibika emapholiseni kabili ngeviki, achiye ugwalo lwakhe lokuhambisa ole passport edale njalo engaphazamisi abafakazi. Kolunye udaba olukade lusemthethwandaba owaye ngumphathintambo wombuso wezabelo umnumzana Sevia Kasukwere owetheswa icala lokusebenzisa isikhundla sakhe ngendlela engayisiyo lapho ekukhulumende emsebenzini wokuthengiswa kwezitanda zokwakhela izindlu okugoqela ukuthengiselwa okwenziwe udade wabo womkakhe owaye ngumongameli unkosikazi Grace Mugabe. Unkosikazi Shuvai Junior Kumbochuma laye umiswe phambi komthethwandaba watshelwa ukuba aphindele edale mhlaka 21 yowayenale inyanga kaLwezi. Lokhu esisemthethwandaba, umkhwenyana owaye ngumongameli Robert Mugabe uSimba Chikore laye umiswe phambi komthethwandaba esetheswa icala lokuthumba unkosazana Tsitsiza Keyo lapho esebenzela inkampani eZimbabwe Airways laye otshelwe ukuba aphindele edale mhlaka 14 Zibandlela womnyaka ozayo. Kolunye njalo udaba, umnini bhizimusi olodumo uWicknell Chivayo owetheswa icala lokuchaphaza izigidi ezinhlanu zamadola uzagwetshwa ngeviki ezayo.
Yeah.
ingoma yokholo ke isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla lamademocrats yilo elinqobileyo ukukhethwa lokudinga amalunga edale lephalamende ngapha eMelika, kwathi elama-Republicans lanqoba kukhetho lwamalunga e-Senate. Ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi kalisoze livume ukwethuselwa ngumphathi ntambo wendaba zasekhaya umnumzana Kane Mathema. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.